Al Jazeera inoti vose varikuita zveuori uhu vanoti varikushanda nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemhuri yavo uye vanoshanda kuRBZ, CAAZ nevamwe vanochengetedza nhandare yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Pagoridhe chete, gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakamboti nyika iri kurasikirwa nemari inosvika biriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri pagore kana kuti $1.2 billion. Vakawanda vari kupomerwa mhosva idzi vari kuramba vachiti Al Jazeera yakanyangira yaona. Lord Oates vanoti vari kuda kuti hurumende yavo itaure kuti ichatora matanho api kuferefeta makambani ava Angel nezvimwe zvizvarwa zveBritain zviri kupomerwa mhosva dzekuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering.
They do involve allegations against British citizens. I've tabled questions for written answer in the House of Lords.
Pane kupomerwa kwezvizvarwa zveBritain, saka ndanyora mibvunzo kudare reparamende kuti riferefete zvipomerwa izvi kuti tinzwisise matano ari kutorwa nehurumende.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari nhengo yeCCC vamakomborero aruzivishe avo vakapawo uchapupu mudare reparamende muBritain nezuro vakati muZimbabwe maberekera ingwe vakati danho reBritain rakanaka chose.
Matano akatogwa naLord John Oates. Tinomagashira nemaoko maviri nekuti vaRobert Angel munhu ane mapepa mugari wekuBritain. Saka hurumende yeBritain ine kodzero dzekuti inge ichiferefeta vagari vayo kana vane mhosva dzavanenge vaita vaoneko vachisungwa uye vachiferefetewa kusvika panyatsojeka.
Izvi zvatsinirwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda vakazvimirira muzvare chenai mutambasere.
Hurumende yeUnited Kingdom inotofanira kutora matano nekuti ivo vane maorganizations akasiyana-siyana anoitirana akaita seFinancial Conduct Authority vanenge vachizivikanwa kuti ivo vari kutarisira nyaya idzodzi dzemoney laundering. Vane mitemo inoita kuti ivo vave neinterest munyaya idzi.
Vanoongorora nyaya dzezveuori nemagariro evanhu vaRuben Mbofana vanoti zvakakosha kuti Britain iferefete mhosva dziri kupomerwa vaAngel.
Tinotoziva isu kare kuti Britain yakatotemera zvirango pane vamwe vemuno muZimbabwe vakaita seSakunda. Saka hationi chikonzero chinoitawo kuti munhu akaita saRobert Angel. Tinotadzisa nyika dzakaita sana Britain kwa kunova iko kunogara Robert Angel. Britain inofanira kuve ichionekwawo kuti inoitora matano pane muchinda uyu.
Asi gweta rakarerekera kubato rezanupf vari kuBritain vamasimba mavaza vanoti chikumbiro chaLord Oates hachina musoro nekuti zviri kutaurwa mufirimu reAl Jazeera zvingori zvipomerwa chete.
Tikatarisa nyaya iyi in short tinongoti vanhu veBritain vakateerera masoko asina musoro aLord Oates vanenge varatidza kupenga kwavo nekuti zvakangoitika ndezvekuti vaHubert Angel hatidzwisi mashandiro avo asi havana kunzi vakaba. Vakangotaura vachiti vanogona kuba, vanogona kubuda negoridhe redu vachienda naro kuDubai, vanogona kuisa munhu mubhegi. Hakuna akavabata vachibuda negoridhe, vachibuda nemari kana kupinda nayo muZimbabwe.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakatozivisa vatori venhau kuti hurumende ichaferefetawo nyaya iyi.
Nyaya dzekufambiswa kwemari pakati penyika nenyaya dzekutengeserwa kutengeserwa kwegoridhe kana kuti ndarama nezvimwewo zvicherwa zvakakosha. Hurumende icharamba ichiongorora nyaya idzi nekutora matanho.
Zimbabwe yakanyorerana zvibvumirano zvakawanda zvekurwisa nyaya dzeuori zvinosanganisira zveUnited Nations Convention Against Corruption uyewo mubatanidzwa wemapurisa epasi rose weInterpol unotarisirwa kuferefeta nyaya iyi sezvo kucheneswa kwemari dzakasviba kunonzi kunoisa nyika dzepasi rino munjodzi huru nekuda kwekuti dzimwe mari idzi dzinogona kuguma dzave mumaoko ematororo. RBZ yakatotora danho rekuti vaAngel nevamwe vatanhatu vasabvumidzwe kushandisa midziyo yavo nemari dziri mumabhanga kusvika nyaya yavo yapedzwa kuferefetwa. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.